Vashtara pamusangano wakaitwa nemutungamiriri wenyika Robert Mugabe nevechidiki veZANU PF kunhandere yechipadze mudhorobha reBindura mukupera kwesvondo, mudzimai wemutungamiriri wenyika amai Grace Mugabe vakatsoropodza vamunangagwa vachiti havafanire kuramba vakanyarara kana vatsigiri veZANU PF vari muchikwata chiri kuzvidaidza kuti Tim Lacoste vachitsoropodza vamugabe naiwo amai Mugabe. Amai Mugabe vakati vamunangagwa kana vakamira pachokwadi kuti vari kutsigira vamugabe havafanire kuwanikwa vachishamwaridzana nevanhu vakadzingwa mumusangano wavo.
Vakadzingirwa iyoyo yekutukirira kanda mutangwa aibva tukirira kubva nechibva munangagwa. Asi inini zvati kuzvitaurira handisi kuzvidza vamunangagwa, ndiri kuzvitaurira kuti imimi vamunangagwa kana vana vachitaura vachidaro nimuchingonyarara vana vachidzingwa handikumboti chinhu chakanaka. Vana ivavo kana vadzingwa moonekwa muinavo kumba kwenyu tiinavo nekumatoro navo handisi kuti zvinoratidza ukuru mupati. Isusu tichikura zvatairayirwa, isusu zvatairayirwa taiudzwa kunzi kana mai vasingade kuti utambe nemumwe munhu akangoonekwa pamba anozhamburwa. Saka imini mai munangagwa kana mukaona vanhu vakadzingwa mupati vachiuya kuzoona zvamura, kana muchiti zvechokwadi munosapota President Mugabe, hamufaniri kuinteracta nevanhu vakadzingwa mupati. Vamwe vokozokuigirai makapa kanza in the boss motorwa mapicture kana taona tinokutsamwirai hatiregei.
Ukuwo vamugabe vakataura mashoko akaonekwa nevamwe sekunge anoti vamunangagwa kuti vasvike pavari pamusana pavo ivo vamugabe. Vamugabe vakati pakanga potsvagwa munhu aifanirwa kunge ari mukuru wesecurity mubato muna 1976 vamugabe vakaita kuti vamunangagwa vatore basa iri kunyange hazvo vakanga vambosiya zvehondo vachienda kuchikoro. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mutungamiriri wesangano recrisis in Zimbabwe coalition muzvare memory card dau vati vamunangagwa vave patambo zvekuti vanogona kudzingwa muZANU PF chero ipi nguva.
Sekuona kwangu ndinoona kuti vamunangagwa vapera. Dainanga ndirini hangu vamunangagwa ndairesign, asi ndinoona kuti vamunangagwa vanoziva kuti vakataurawo if he fights back vanoziva kuti vanodzingwa mubato. Tiri kuona vachishandisirwa strategy yakashandisirwa mai Mujuru. Mai Mujuru vakatukirirwa zvisingaite mukusvika mukudzingwa. Sekuona kwangu First Family inozvo ine masimba akanyanya, vanozviona seZANU PF, vanozviona senyika, zvekuti vamunangagwa vakatukwa havakwanisi kupindura nokuti vanongodzingwa mubato iri.
Zvataurwa namuzvare kadhau zvatsinhirwa neimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vamasimba kuchera avo vati vamunangagwa havakwanisi kupindura zvinenge zvataurwa naamai Mugabe sezvo zvichiratidza kuti amai Mugabe vane masimba akawanda pari zvino.
Kunge vamunangagwa yanga iri tsika yavo havo kubva kare kuti havapindure kana kutaura zvakawanda wanda. Pakawanda zita ravo parinoshanda pavanenge vasingatauri. Asi takatarisa nyaya yesucession, inyayawo dzekuti chero pazvaiitwa kuna mai Mujuru, mai Mujuru havanawo kukwanisa kupindura. Ndofunga dambudziko riripo nderekuti vamunangagwa vari kushanda nekuda kwekuti vakaapoendiwa naPresident. Saka kuti vatizopindura manje ndoona kunge zvisimo mutsika yavo kana kuti mumaitiro avo rebattle reZANU PF kuti vangapindura pakadaro. Asi ivowo havo tsika yavo yanga yagara ingoriwo yekunyarara pese panenge pachiitika zvinhu.
Amai Mugabe vakati havasi kufara nemashoko ari kubuda ekuti vari kuda kutora matomu kubva kumurume wavo kana achinge asiya chigaro.
Asi nezuro ndakangokumbuka zvakanyanya because mai Mutero Vetukutero vakasunguka vakataura izvo kuti inini ndinoti dzakufakusheneezvijiifoti inini mai pandiri panapa pesilati mudzimai wamugabe, hanzi inini ndini ndakaroya vamunangagwa ndikavaisira muchetura kuti vafe. Kana vafa is why the explanation is quite illogical, it's illogical. Hanzi kana vafa Mampongo act. And this is what Mampongo na Mnangagwa vice president level. Va acta mudaro. Va gara gara was preparing chidaro. And this is the result chidaro. Chief Church because the president is still there. He is our president. I'm very loyal to my husband. That's why I'm going to you and if you're ready, is my husband. And if you're because he is our president. Respect, great respect for this man.
Asi muzvare kadhau vanoti muitiro wamai Mugabe uri kuratidza pachena kuti vari kuda masimba kunyange hazvo vachihwanda nemunwe.
Sekuona kwangu handifungo kuti mai Mugabe vakavimbika pakuti havadi kutora masimba kubva kuna vamugabe. Tinoona kubva gore rakapera kutaura nekufamba kufambidzwa dzana kuri kuita mai Mugabe. Inyaya yekuti vari kutoda kutora masimba kubva kuna vamugabe. Vakasakwanisa kutora masimba kubva kuna vamugabe. Pamwe vanokwanisa kuda kuita vice president. But zvinotaurwa namai Mugabe zvakarerekera kumunhu anoda masimba mubato rezanupf kana kutotonga Zimbabwe chaiyo.
Vakuchera vanotiwo mashoko amai Mugabe ekuti vamugabe vakashevedza gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika vasidney sekera mai kuti vazotaura navo mushure mekurwara kwavakaita mushure mekunge vadya chikafu pavakanobata maoko kumanikaland zvichitevera kufa kwakaita murume womutungamiriri wedare resenate amai Edna Madzongwe. Kunoratidza kuti vamugabe vari kuda kuti vasekera mai vatore matomho kubva kuna vamugabe.
Zvinoita kunge vasekera mai munhu ari padhuze zvikuru navamugabe. Tikadzokera kuna 2014 vasekera mai vakambopomerwa mhosva yekutsigira mai mujuru. Vakatomborusa sarudzo kwavo kumashonaland east asi sarudzo idzodzo dzikazonzingadziitwe patsva vakazokwanisa kuhwina vakakwanisa kudzoka. Tikaenda kusapez trust gore rineri vajonathan moyo vakataurawo futi kuti vasekera mai munhu ane chiremerera munhu ano arisinia zvichiratidza kuti pamwe ndiyo nzira yavava kushandisa kuti vange vachibuda pachena kuti ndiani wavangatarisira kuti anga achitora matomo kuri kuti vamugabe vazosiya.
Asi vamugabe pachavo vanoti havasi kuzodoma munhu achatora matomo kubva kwavari vachiti izvi zvichaitwa pamusangano wekongresi yebato ravo sezvinotaurwa nebumbiro remutemo rezanupf. Vanhu vakawanda vanoti zviri kuitika muzanupf zvinoratidza kuti bato iri harisina pfungwa dzekugadzirisa zviri kunetsa munyika zvakaita sekuwandira vanhu mabasa, kuwanikwa kwemari nezvimwe zvinokosha muupenyu. Dzimwe nyanzvi dzinoti zvose zvakataurwa kubhindura zvinhu zvaifanirwa kunge zvakataurwa mupolitibhiro yezanupf kwete kuzvipfumura kwava kuita bato iri richitaura zvinhu pachena zviri kunetsa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.